Munyikamaita chirwere cheurumende isina hanya nevanhu, isina basa nemacitizens, inotora mari ichiendesa kune zvimwe zvinhu zvisina basa. Taitarisira kuti hurumende pari zvino yainge yagadzira hwange koliari kuitira kuti magetsi awedzere munyika. Yakatadza kubhadhara mari inofanira kunge ichibhadharwa kuchina yainoti shamwari yayo. Iko zvino China yakuda kutotora hwange koliari iyoyo ende ikasabhadharwa, tichatoenderera mberi nedambudziko rakanyanyisa rekushaya magetsi. Zvavakawana kubva kuSmith regime vatadza kuzvigadzirisa kuti zvirambe zvichishanda. Kariba demu yakavakwa naSmith nepower station yacho vatadza kuimaintaina kuti irambe ichitipa magetsi. Saka totori nedambudziko munyika. Unotoshaya kuti kana vachitaura kuti Zimbabwe is open for business vanorevei, nekuti hakuna bhizimisi rinofamba kusina magetsi.
Dr. Mavaza, manzwa zvataurwa navadzokora uyewo nyaya yedambudziko remagetsi rakabata nyika iri, munoti?
Totaridze kuti Zimbabwe neZambia yakaiwa nedambudziko remakushaya kwemagetsi kubva nezuro nemarumwe zuro, zvichitevera dambudziko rakaita kana padziro rinonzi synchronized blackout. ZambianeZimbabwe isina magetsi. Chivi zvakataura nevanoona magetsi kana the Southern African Power Protocol or Power Pool Coordination. Magetsi haasi shaka nekuda kwekutadza kutonga kwehurumende. Magetsi ashaka nekuti pane chaitika kunzvimbo kana kugwenya remagetsi renyika inobata nyika mbiri, Zimbabwe neZambia. Iko zvino izvi nyika mbiri varinda chimbi chimbi kuedza kugadzirisa dambudziko iroro.
Musati maenda mberi Dr. Mavaza, dambudziko harina kutanga nechipiri nechitatu, idambudziko ragara riri rumwe ramagetsi muZimbabwe.
Asi dambudziko razoita kuti magetsi aya arambe ashayike kwenguva yakareba sezvakaita nezuro nemarumwe zuro. Idambudziko rakonzerwa iroriri neproblema yatataura nezvaiyi. Ehe, magetsi agara riri dambudziko nekuti kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika, asi hurumende yakagadzira gwenya rekuwani ranga riri kunyebewa navadzokora kuti vakadyira mari, vakagadzira vakatoshanda, magetsi akatobenda nani. But pakati yakaitika iyi mazama irapfuura and iri kuramba ichingoitwa ichingowedzera nemazuva ari kutevera, iri pakati pekugadziriswa, hainei nekutadza basa kwehurumende.
Vadzokora, ndanzwa muchiseka, pindurai tinzwe.
Ungatadze kuseka, zvinotosekesa chero mbavha yakawanda. Vamavaza vari kuti nyaya iri kuitika muZimbabwe yemagetsi haisi man-made. Voda kutaura zvakare kuti zviri kuitika kwese kwese. Aiwa, hazvisi kuitika kwese kwese. Magetsi ari kuenda muZimbabwe zvakanyanyisa, zvakapfurikidza mwero. Uye nyaya yavari kutaura kuti haisi man-made, iri kutori man-made. Ndivo vari kutadza kubhadhara mamillions ari kudiwa kuhange power station. Ndivo vakagara pasi vakanyorerana nechina vakati itai zvakati, vakapiwa mazibhiri akakurisa kupfuura mwero, nekuti ndo zvinoita China izvozvo. Inobatirira, haisi shamwari yakanaka.
Dr. Mavaza, pane vamwewo vari kuti dai hurumende yakwanisa kuti iise solar muDzimba kuitira kuti magetsi ari kugaiwa munyika achinangana nemaindastiri, munoti uye munoona chiri chinhu chinoitika here?
Hurumende yachotanga yakatoisa bhajeti yekuti vanhu vaisirwe solar muDzimba. Iko zvinezvi kune makambani akawanda ari kuisa solar muDzimba mumaruva, vanhu vachibhadhara mari shoma shoma inobvira pa$3 to $5 pamwedzi yekuisirwa solar. Kana mwedzi mazuva akatarwa akwana, vanenge vasisabhadhari nenge yava yavo. Saka in other words, vari kungotenga mishini inoteya simba rezuva kuti rishandiswe mukati meDzimba. Saka iko zvinezvi hurumende yakatora seproject number one kuti by next year, kupera kwegore rinouya, Dzimba dzakawanda dzinenge dzava nesora kubva mumaruva nemumaguta, chero pauri muZimbabwe, varoedza kutaura kuti tishandise sora dzakanyanyisa nekuti zuva ndiro rasina rakawanda kupfuura zvimwe zvese zviri kuitira izvi. Saka haisi nyaya yepolitics. Vadzokora ngavadzidze kunyara kuti kana vataura pamusoro pedambudziko ngavasangoisa munyu pasingaiswe munyu, ngavaise chokwadi chidambudziko chega chibude pachena pasina nhema dzakazadzwa neuvengi wemunhu akaenda nyika yacho.
tipende chirongwa wadzokora. Dambu zikore magetzi ringa gadziri kwa sei. Shui shamunga kuru zira utudai zaitwa.
Dambu zikore magetzi rino to gadziri siga. Kana urumende ya buda munyaya. Zeku pindira wa chita tuma project kwe nema. Project ito taorwa iyo yeyo. Yaka ngufana na naya gaitwa na chivayo. Kutaka tu $172 million. Hakuna kana chakaitwa kugwanda ikoko. Ndoso watanga kuita zakare ipapa. Chawanofana kuita kusia ma private entities. Achipinda, achigadzira ma solar farms iwo. Vachiendesa kune vanhu vanoziva zvavanoita kwete kupa ma projects nematenda kuna ana chivayo nema Chinese asina kuvimbika. Tine ma Zimbabweans ari muno mudiaspora anogona kunoita basa iroro nekutofambisa zvinhu zvakanaka.
Dr. Mavaza, tipende chirongwa, dambudziko ringa gadziriswa sei?
Dambudziko ritogadzirwa izvo zvechitora vataita nyika irikuedza kuti mativi nemamwe magetsi anoshandisa zuva atoti solar. Chepiri kugadzisa zvakare kuti tive nevamwe magetsi iwayo anoshandisa mvura anoti hydroelectricity. Vanga varokanganiswa nevanogadzira magetsi pagadziriswe. Uyezve chokwadi chekuti dzimweni dzenguva panowanikwa huri mumabasa anenge achiitika, hurumende iri kuedza nepainogona kubvisa chese tingangova huri kuti nyika igwana magetsi akakwana.